pane nzvimbo nemigwagwa yakanga yawandirwa nemvura mainotierera nayo manga isaerere yanga yazarisa kutonyudza dzimwe mota sevagari vomarara hasati vanyanya zvichaira saka hatikati hedu maflas tinenge tasingataura nyaya yacho zvairi asi pane mafashama emvura akanga akawandisa zvekuti dzimwe mota dzaitonyura mavhiri ese ndodambudziko ratakasangana nao dambudziko tandakarigadzirira nekuti takati takatomboshanda mumadraini waya kuachenesa asi mauyiro akaita mvura iyi haasi iro mauyiro anosotosasa mvura mvura yakanaya marimwe zuro yanga yakawandisisa zvandakasina kutombotarisa ndosaka yakakunda munosiyerera nemvura
zvamira zvakadaro pane zvamuri kuita here sekanzuru kuti dambudziko iri risawanikwe richizodzokazve muHarare
hongu takagadzirira semagadziro edu emakore ese uyewo sevanhu vambovhundutswa nezvakaitika svondo rino tingati kugadzirira kwedu kwatikwaanani ende kucharamba kuri nani asi ngatizivei kuti mvura ikango yakawandisa chete hapana makakupiro katinogona kuita hatikwanise kutora nechigubhu ichatongoedza kuyerera nemumadhreni imomo saka tichaedza kuramba tichachenesa kuti kana mvura yauya yakawandisa tosangana nedambudziko ratakasangana naro kana tazosanganawo naro ngatitedzee ruzivo nekukwanisa kwatakaita rwendo runo kuti tinge tizviite zviri nani zvazvakanga zvakaita kunyanya kuudza vanhu nekumhanyamhanya kwatakaita ngakuve kunotibatsira kuzivisa kuziva kuti pane patosangana nedambudziko iri zvakare tinorishanda zviri nani pane zvesvondo rino
tombotarisa mati imi dambudziko iri rakakonzerwa nedrainage system yanga isina kumira zvakanaka saka zvii zvinokonzera kuti paite zvinhu zvakadai
kuwandisa kwemvura ndokwazokonzera kuti dambudziko ratanga tinaro but zverwendo runo tasangana nedambudziko rechipiri rekuti marara anga awandisa marara aikukurwa achisopinda mumadrainage imomo ndo dambudziko ratinochema neruzhinji nevagari vemumusha kuti vabereki we ngatirambe titeerera shoko riri kurati kutaura chese kansel rutaurwa nanaema rutaurwa nemachechi rutaurwa nemapoliticians nyaya yekurasira marara pese pese kana mvura yauya yakawandisa hapana chinosara zvinokukurwa zvese zvakananga mumadhreni wayo anofanira kuyeredza mvura zvobloka
zvii zvamungayambire vagari vemuHarare kuti vaite kuti dambudziko rakadai risazowanikwezve richidzoka muguta iri
semarombero ataita sekazu takumirawo munhu wega wega paari akaonawo mvura yawandisa zvakaita sezvemvura yatasangana nayo svondo rino musi wazonetsa rongekawo wokurumidzawo kusurudzawo mota yako kana unga uripakapaka pasina kumira mushe tangirawo shura racho paunenge wakwanisa isusuwo tichaedza kumhanyamhanya kana tangoona takadaro tichaedza kuona tingazivise vanhu sei vashamarare vashambadzi ngavazive kuti mvura yawandisa oudza vanhu muguta vanokwanisa kuavhoida famba nemuguta vofamba nedzimwe nzvimbo dzine dreinage iri nani ndo manzvengero atingangoita dambudziko iri ratasangana naro zvakare.